Christmas.
Magic.
Number one movement.
Vanoti madambiro enyu amujaru zvimwe zvatinoja kunge seti charu amai ndagaenda nana chapuru dire kure mama dire kure mama laini dire kure
mai vanorwara dire kure ndinonzwa nani
kure kure kuita selula nimbufuna.
Wandaka chenge tamangu muana ndongo tiko chokorika so uya ndiri gure gure ndinozori nzwana ko confidence kutama ndiri gure gure kuzina ama ndikango kaya zekuda kufamba yangu inobva yangorova ana ndiri kuno kujoli takanga tafambira tumadora kuchandu kuchapisa na moya po
ho 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 chikare za zenege.